Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 17/2021 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu mazana maviri vofa muvhiki rimwe chete ne COVID-19. Varairidzi vanoti vopera rumwe ne COVID-19 nekuda kwekuoma musoro kwehurumende pakusavapa zvikwanisiro. Asi hurumende inoti iri kuita zvose zvainogona kuona kuti chirwere ichi achipararire muzvikoro. Hurumende yoshorwa nemasangano akazvimirira nekusunga vanopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu mazana maviri vafa mukati memazuva manomwe adarika chete. Vanhu vafa kubva zvatanga kupararira chirwere ichi munyika gore rapera vave mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 772 vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru makumi maviri nematanhatu ane mazana masere nemakumi masere nemumwe kana kuti 26,881. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vave zviuru gumi nemazana mashanu ane makumi maviri nematanhatu kana kuti 10,526. Vanhu vapora vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 15,872 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 458 nezuro. Mamwe masangano evarairidzi anoti vana vechikoro nevarairidzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mushure mekunge hurumende yazivisa kuti vari kunyora bvunzo vaenderere mberi uye kuvhura kwayakaita kotoro yechikoro yapera kunyange hazvo vamwe vairairidzi vaiti yainge isina kunyatsogadzirira. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani.
Denda reCOVID-19 riri kunyanya kutekeshera muZimbabwe kubva patanga gore rino ra 2021. Izvi hazvisi kusiya kunze varairidzi nevana vechikoro. Hongu ruzhinji rwevarairidzi nevana vechikoro vakatadza kuzozarura zvikoro musi wa 4 wanga wakatarisirwa. Asi avo vari kunyora bvunzo dzavo veform 4 neA-level vari kuramba vachienderera mberi nokunyora bvunzo dzavo.
Hurumende iri kukupa iwo here zvikwanisiro muzvikoro?
Hurumende yazobuditsa chiziviso chokuti icho COVID allowance yanga ichibhadharwa muna 2020 icharamba ichienderera mberi ichibhadharwa. Idanho rakanaka chaizvo nokuti pane dambudziko rakadai panenge pachida kuti hurumende ionekwe ichimira kutsvaga zvese zvaingaita kuti inge ichibatsira vevarairidzi. Kwete varairidzi chete asi munhu wese ari munyika.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe seZimta?
Mazano atiri kunyanya kukurudzira ndeyekuti muzvikoro umu mune vazhinji vari kuramba vachienda vachinoshanda, vakuru vezvikoro, vatungamiri vezvikoro vanoshanda muhofisi akasiyana siyana nevarairidzi vanenge vachinvigilata maexaminations nevana vacho vanenge vari mumuzvikoro. Kuti muzvikoro imomu mastandard operating procedures aya atakambobvumirana nezvavo ange achitevedzerwa. Kutevedzerwa kwavo kubudikidza nekuti hunge paine mari inoita kuti zvikwanisiro zvose zvinenge zvichifanira kuti zvinge zviripo zvinge zvakagadziriswa kuitira kuti kana denda iri rinyiri rinozotekeshera risatangire muzvikoro. Zvese zvinofanira kuti zvinge zviripo zvinosanganisira kuti ivo vanenge vachienda kubasa vashoma vacho kuzvikoro vawane transport ichaita kuti ivadzivirire pakubata zvirwere izvi. Masanitizer asi chinhu chakanyanya kukura panyaya iyi kutestiwa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimta vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Mashoko ava Gundani atsinirwawo nemukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou.
Chirwere cheCovid chapararira muzvikoro. Ndo zvataimbotaura kuti zvikoro zvaida kuti zvivhurwe. Paita ongororo yokuona kuti vakabata neCovid 19 ndevapi vasina ndevapi. Asi takaita mawira mombe tikamhanyira muzvikoro tikavhura kotoro rakapera. Marizalts avako iko zvino varairidzwa vanopfuura 75 vakuru vezvikoro vakabata neCovid. Varairidzwa vanopfuura kuma 1000 vana vechikoro vakawanda vakabata neCovid. Saka Covid iri kuita mutamba mhuru muzvikoro.
Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo kudai?
Chakanetsa ndicho kuti ministry yairamba zvataiudza inova professional advice. Vachiclaima kuti vana mamethods avanga vaita kuti muzvikoro hamuna Covid vachishandisa mathermometer chete. Asi iko zvino Covid yapararira zvikoro zvakawandisa vana vari kubatwa neCovid. Zvikoro izvozvi vana vari kunyora vazhinji vavo havana kuongororwa kuti vaone kuti vakadini, kungotapurirana chete muzvikoro.
Mukuru werimwe sangano revarairidzi rePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Bazi rinomirira primary nesecondary education raona kuti utachiwana weCovid-19 watapurira zvakanyanyisa.
Zviza muri kukurudzira kuti varairidzi vaite?
Kurudzira zvikoro zvaro zvese zviri kunyoresa mazimsec examinations kuti varambe vakatsinhira standard operating procedures kudzivirira utachiwana weCovid-19. Hakuchina chikoro chinokwanisa kusvikika munhu asina kupfeka maski kana kugeza maoko kana kusanitizwa kana kuita inonzi social distancing, uye anenge achitotorwa temperature pano neapo.
Sei matora danho iri?
Taitira izvi kuti tirambe takatsinhira zvatanga tichitomboita kuti tidzivirire kutapurirwa kweutachiwana hweCovid-19. Izvezvizvi tatozonyatsoshinga takanyatsotsika ipapo kuti tikwanise kuti mazamanishoni aya anyorwe apere. Tichichengetedza vadzidzi nevadzidzisi vedu vari muzvikoro imomo.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemasere zvine mazana matatu negumi nevatatu kana kuti 78,313. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million, richiteverwa neNorth Africa rine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemana ane zviuru mazana mashanu kana kuti 94.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mapfumbamwe nemashanu nemazana masere kana kuti 395,000 Trent 800. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamirioni makumi maviri nematatu ane zviuru zvinomwe kana kuti 23.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamirioni maviri kana kuti 2 million. Asi vapora pasi rose vadarika mamirioni makumi mashanu nemaviri kana kuti 52 million. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapa ruremekedzo rwegamba kuna Dr. Ellen Gwaradzimba avo vaive gurukota redunhu reManicaland vakashaya nechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vapawo ruremekedzo rwekuvagamba renyika kuna vaMorton Malianga avo vakashayawo vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe chete mushure mekurwara kwenguva yakareba. VaMalianga vakambova mutevedzeri wegurukota uye vainge vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vari murwiri wehondo yerusununguko. Rimwe gamba renyika uye vaive nhengo yedare rechimurenga vamukudzei mudzi vakashayawo nezuro kunyange hazvo panga pasati paziviswa kuti vacharadzikwa kupi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Human Rights kana kuti ZimRights, Amnesty International neZimbabwe National Editors Forum ari kushora zvikuru kusungwa kwemutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance muzvarefa dzaemaere mutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scholar uye mutori wenhau vaHope Chingono pamwe nemwe mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaAllen Moyo. Muzvare mahere vaScholar pamwe navachingono vari musungwa muchireme kupomerwa mhosva yekuda kusvibisa zita renyika apo vanonzi vakagoera vhidhiyo yainge ine mumwe mudzimai aiti mwana wake ainge aurayiwa nemboma yemapurisa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vakazobuda vachiti mwana uyu ainge asina kufa mushure mekunge mapurisa aita ongororo. Vachitaurawo pane venyuro yeZBC nhengo yeZANU-PF Polity Bureau vari sachigaro wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vati vanopikisa vanozvisungisa mumwedzi wandira nakukadzi nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika sezvo iyi iri iyo nguva inenge yotarisirwa neAmerica pamwe nesangano reEuropean Union kuti vowedzera here kana kuti kwete zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nenyaya yekutonga nedemo. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvave kuitwa nehurumende kumbunyikidza kodzero dzevanhu panguva iyo pasi rose riri kurwisa denda reCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZimRights vadzikamai Bere.
Izvi zvinoratidza izvo kuti hurumende hairemekedzi kodzero dzevanhu zvikuru kodzero iya yatinoti iyo freedom of expression ndo chekutanga icho chichi. Chechipiri inhau yekuti iyo hurumende inoshandisa mutemo kushungurudza avo vanoipikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu nekuda kwekuti nhau yekuti munhu ataura padande mutande haisi nhau yekuti munhu anobva abatirwa bonza otovharirwa mukati oita sekunge imbavha yemakoko.
Kusei chinopa kuti parambe pachibuda iwo mashoko aya ekuti mapurisa ari kumbunyikidza kodzero dzevanhu?
Inhau yekuti ukaona mashoko akaita seiwaya achibuda nenzira yaanobuda nayo iyi inhau yepolice brutality vanhu vaneta nepolice brutality. Saka zvinhu zvinotikatyamadza kuti mapurisa vanomhanya kuenda kunosunga vanhu vanokondema police brutality asi mapurisa ari kushungurudza vanhu vasiri kusungwa. Ticharangarira kuti mugore rapera kuna vaLevison Mncube vakapfurwa nemapurisa kuBulawayo. Ticharangarira the Mpofu Sisters vakashungurudzwa zvekare nemapurisa kuBulawayo kuti nemacases akawanda emapurisa ari kushungurudza vanhu asi mapurisa iwayo haasi kusungwa. Asi mapurisa vanozonomhanya kuda kunosunga munhu ataura patwitter zvinoreva kuti havasi kuremekedza kodzero.
Mukuru weZimRights vadzikamai Bere vari parunare muHarare. Vakasarudzwa kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nemusi wechitatu nemutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court amai Sonia Sotomayor. Amai Harris ndivo mudzimai uye mutema wekutanga kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika uye amai Sotomayor vari mudzimai wekutanga wechilatina kuva mutongi wedare repamusorosoro muAmerica. Amai Harris vanonzi ndivo vakadoma amai Sotomayor kuti vavatorese mhiko. Vari kutarisirwa kushandisa mabhaibheri maviri pakutora mhiko, rimwe racho rakashandiswa namushakabvu uye vaive mutongi wedare repamusorosoro mutema wekutanga vaThurgood Marshall. Amai Harris, Sava Marshall, vakadzidza pachikoro cheHoward University. Akandeke chipiri, amai Sotomayor, vachitoresa mhiko mutedzeri wemutungamiri wenyika, sezvo vakambotoresawo mhiko vaJoe Biden muna 2013, apo vaive mutedzeri wavaBarack Obama. VaBiden, avo varikutarisirwawo kutora mhiko semutungamiri wenyika nemusi wechitatu chakare, vanotoreswa mhiko nemukuru wedare reSupreme Court vaJohn Roberts. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi matanhatu vakafa kuchitsuva cheSulawesi kuIndonesia mushure mekudengenyeka kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yenyika iyi vanoti vatotanga kubvisa mitumbi yevanhu yakatsikirirwa nezvivakwa zvakaondomoka. Vanhu mazana masere vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakasiyiwawo zvisina pekugara mushure mekunge dzimba dzavo dzaondomoka. Kudengenyeka uku kwakaitika mashambanzou emusi wechishanu. Vatungamiri vehurumende yemuAfghanistan vanoti vatongi vechidzimai vaviri vedare repamusorosoro renyika iyi reSupreme Court vapfurwa vakafa nhasi muguta guru renyika iyi reKabul apo vanga vachienda kubasa. Vatongi vematare, vatori venhau, vachuchisi, vakuru vakuru muhurumende nevakuru vemasangano akazvimirira oga vari kuurayiwa zvakanyanya munyika iyi. Vari kurwisa hurumende vechikwata cheTaliban vari kuramba kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu ava. Mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaAshraf Ghani nevakafanobata chigaro chemiriri wenyika yeAmerica munyika iyi vaRoss Wilson vashora zvikuru kuurayiwa kwemadzimai aya nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi. VaGhani vati zviri kuitika izvi mabasa echikwata cheTaliban. Iko zvino tochienda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Gove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatinotenda kuretu vesangano rePora Health, iro rinotarisa nyaya dzekubatsira vechidiki munyaya dzeutano.
Vakuretu Ndimika, mukuru wesangano rePora Health, rinotungamirwa nevanhu vechidiki vekuZimbabwe, muri kuda kubatsira ka vanhu vekuZimbabwe vanopee munyaya dzeutano. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvekambani yenyu Pora Health.
Mike, tiri kutenda ikwazvo nekuti chingamidze pachirongwa chenyu. Kutanga kwatakaita Pora Health inyaya dzekuti inini neshamwari dzangu mukukura kwedu, hama dzizhinji neshamwari dzizhinji dzedu hadzaifa nezvirwere zvisiri zvinoshamisira kwazvo. Zvanziri zvirwere zvekungoti kuri kunzi munhu anzi geza maoko, kuri kunzi munhu anzi inonotenga mapiritsi kana kuti anoona chiremba. Zvirwere zvaigonaono kuti zvinaye takaluza vanhu vakawanda nekungoti pamba asina ruzivo kuti chirwere ichi chii. So naizvozvo takaita pfungwa yekuti pamwe tingatange chirongwa chiri focused on kudzidzisa vanhu nezveutano.
Tichitarisa kambani yenyu yePora Health, muri kubatsira sei vanhu vechidiki?
Tirikurarama nguva yakaoma nekuti mikana yakagadzirwa nechidiki ikida ichitaishoma. Toona kuti zvinhu zvakaita sestress zviri kuzara muvanhu echidiki at a very young age. Naizvozvo vanhu vanenge vachitsvaga kuti vangaita ma escape say from issues yesavanenge vachiexperiencea on a daily basis. So munozoona kuti vanhu vechidiki vakutanga kupayapa zvinodhaka zvinoita kuti vangokanganwa matambudziko avo ezuva nezuva. Saka tinonzwa vanoimba vanana Freeman na Dazza D vachichema nazvo izvo zviri kuitika muZimbabwe vanana Guka Makafela na Klango. Saka isusu sePora Health particularly this year ya 2021 takafungisisa kwazvo kuti hazvi zvakaitika muna 2020 nemakore apfuura. Muna 2020 tavanhu vachiitika lockdown and vanhu vazhinji vakasorena zvikoro, vanhu vazhinji vakasorena mabasa, vanhu vakawanda vakadzamara vasisina zvinhu zvokuita. Ende kana vanhu vasina zvokuita ndopaunonga kuita sei vangobata-bata kunoona kuti ichinodhaka ndechipi ichizvinoitika. Naizvozvo takaita macalculations takaona kuti manumbers evanhu vari kuabhuyisa madrugs anoona kuwedzera inego rati kubhinda here. Saka naizvozvo tiri kufocusa on starting a youth substance use prevention program. Ii program inenge iri dedicated kubatsira vanhu vechidiki kuti havasapinde mukuedza madrugs or zvinhu zvinodhaka. Takakwanisa kubatsira vanhu vechidiki kuti vafocuse simba ravo nepfungwa dzavo nezvinhu zvinokwanisa vabatsira. Isusu senyika tinenge tabhenefita, ivowo sevanhu vanenge vabhenefita, vanozorarama upenyu hwakatsvede ine nyika inowano some level of economic development.
Mambo bata nyaya yeCOVID-19 pachidembo kuchitaura nezviri kuitika pasi pechirongwa chelockdown. Sangano renyu tiponaka kuti munobata nyaya dzakasiyana-siyana. Titsananguriraiwo kuti sesangano zvizva muri kuita mukubatsira nyika yeZimbabwe panguva iyi vanhu vari kurwisana nedenda iri reCOVID-19.
Basa rito nana chiremba nemanesi ibasa rinozoitika hunge vanhu vashaya rumwe ruzivo kana kuti vanhu vanozozwana vamaoko vana chiremba kana kuti vanhu vanozozwana vamaoko emanesis vanhu vekuti pamwe pane ruzivo rwavasina kutambira kana kuti pane ruzivo rwavasina kumbobvira vafunga nezvavo. Saka isusu sePora Health tinokubatsira zhinji reZimbabwe netinokubatsira ava vari kutibatsira muzvipatara kuti vasawane basa rakawanda ende vanhu vezhinji reZimbabwe vasarware kana kuzosvika mukufa nechirwere cheCOVID-19. Ende zvatiri kuita ndezvekuti kudzidzisa vanhu nezveCOVID-19 tikuziva kuti aiva vanhu dai mapfeka mamask moregedza kuungana kana kuti dai mageza maoko enyu mopfeka chii zvinhu zvinokudzivirirai mogara kumba nezvinhu zvakada kudaro. Chakanaka ndechekuti tichitarisa munhau dziri kuitika around the world hatikuziva kuti kwane mavhaccine ende mavhaccine ayo especially munyika medu meZimbabwe kutambirwa kwevhaccine kuita kunge kuchanetsa nekuti vanhu vari kind of skeptical kuti vhaccine rinoshanda here kana kuti zvinozviviswa miviri medu. Saka isusu sePora Health tiripo pakungosimbisa vanhu kuti ayo vaccine iri isainzi dzakatoshanda ende hapana zvinhu zvakashata zvinoda kuitwa kumhuri yeZimbabwe or even mhuri yeAfrica as a whole. So tiri kuda kungodzidzisa vanhu kuti aiwa vaccine rakanaka, todzidzisa vanhu kuti aiwa pane zvinhu zvamunokwanisa kuita kuti muzvidzivirire kuti muzonge mamaoko emanesi.
Aiwa mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda vakuretu nekupinda muchirongwa. Vakuretu tinotenda zvikurusa, nemiwo vateereri ndinotenda nenguva yenyu. Nguva ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe tosangana pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, 8 PM to 9 PM Mhuri yeZimbabwe, pano pane fenyuro yeStudio 7. Anokoneka nemufaro ndine wenyu Maikove. Ngatisanganei nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande. Nhasi tiri kunzwa zvinobva kwamuri vatereri.
Makadii kuStudio 7 panyaya yezvezvitendero? Nhasi ndiri kuda kuti ndingotaurawo pamusoro pemunhu akataura kuti vanonamata vese vanonamata nhema, Mwari hakuna. Nechokwadi kuti tsananguro iri mukati meBhaibheri inotaura kuti hanzi benzi roga ndo rakati kuMwari hakuna. Izvo ndinozviimbisa kwaari papfungwa dzake, nokuti vake vanotaura kuti tinotenda kumidzimu. Ndine chokwadi chokuti akabvunzisisa hisitiri yomudzimu, anonzwa kuti vakuru vekare pavaikumbira ringava sadza kungava kuvhima mumasango, vaipedzisira vachiti mutisvitsirewo kumusiki, kuna musika vanhu, kutaura kuti vaiziva kuti Mwari ariko. Ndatenda hangu ndichiti muve nezuva rakanaka.
Wakadi tanonoka wande ndanzwa zvabvunzwa nevanonzi vachangamire vachibvunza kuna Reverend Ramutata. Kuterera abvunza zvinhu zvaabvunza zvakanaka zvaanoda kuadresewa, but vamutata vatsenga-tsenga vakadzamba-dzamba pamubvunzo. Muterera ari kutaura kuti zvechikristu ndezvekunyepa, saka ivo vamutata vanga vachifanirwa kuudza muteereri zvinopruvha kuti zvechikristu ndezvechokwadi. Saka vamutata ngavadzoke vapindure muteereri kuti agone kubatsirikana.
Makadi makadi vashamarari vestudio 7. Inini ndine mubvunzo panhau yechitendero chechikristu nenhau yechitendero chechimoslem. Kuti nemhaka yei makristu vachiita sani ndivo vanonyanya kunzwikwa zvakanyanyisa naMwari kudarika mamoslem, uye nemhaka yei vanoita zvechikristu vachinyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa than vanhu vanorarama life yechimoslem?
Aiwa, taendesa mubvunzo yenyu kuvafundisi vezvitendero zviviri izvi. Tinoimba kuti vose vachatipindura tigokuunzirai mashoko avo.
Makadiva tanonoka wande, ini ndeitwawo Bongai Mudisi, ndiri kuno Cape Town. Mubvunzo wabvunzwa vaKenneth Mutata panyaya yekuti vanhu vezvitendero vanonamatira nyika. Ndoona sekunge zvisiri izvo. Kana vachinamatira nyika chaizvo kuti nyika iwane rugare, maybe manamatira ari kuita ari kunamata nepasiripi, nekuti matambudziko ari kutowedzera munyika, ende zvino zviri kutooma munyika. Zvino mvura ikanaya inouraya vanhu, zvematongerwo enyika vanhu vanongourava, vanhu vanopondwa vechidii, zvese izvozvo. But ivo ndo vakuru vezvitendero, havakwanisi kutaura nevapotisheni vakuru venyika vari kutungamira nyika kuti ivo kana vaine masimba vataure nawo kuti zviri kuitika izvi hazvifaniri kuitike munyika. Asi naipopo every day vanenge vachingotaura kuti tiri kunamatira nyika. Beta izvi zvekuti tiri kunamatira nyika vanyarare, nekuti zviri kutoitika munyika zvinonga zvitori wese, unless kana kuti paine chavari kuwana zvavo munyika macho imomo, vachingoti tiri kunamatira nyika kungori kutaura, kwete kuti vanonga vachinamatira nyika zvinoitika. Izvo tingazvinga zvedu, nesi tinoende kuchechi. Asi zvekuti titi vanhu tingati tiri kunamatira nyika ka, ndiri kuona senge ipapapo zviri kutendesa kusiku. Ndatenda hangu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndinoziva kuti nyaya iyi ichiri mbishi, tichaenderera mberi nayo svondo rinouya. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vechirongwa chezvechitendero, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Musakanganwa kuti nhamba idzi ndedzezvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chazivisa nezverufu rwevaimbovasa chigaro wechikwata ichi vaShepherd Bwanya. VaBwanya vakashayikira kuchipatara cheSt Annes muHarare mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke. VaBwanya ndivo vakatungamira chikwata cheCapes United muna 1986 apo chakasimudza mikombe yakawanda kusanganisirawo weLeague kanova kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere kusimudza mukombe uyu. Tichiri panhau dzemitambo, Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neBurkina Faso nemusi wechitatu mumakundano eAfrica Nations Championship kana kuti CHAN ari kuitirwa kuCameroon. Nezuro, Zimbabwe yakarwa 1-0 ne Cameroon, ukuo Burkina Faso ichirwa 1-0 ne Mali. Mali ichasangana ne Cameroon ne musi wechitatu wakare. Mitambo yose iyi iri kutambirwa ku Yaounde. Zimbabwe iri mu group A uye kumakwikwi aya kune zvikwata gumi nezvitanhatu. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.